Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Zvakare Manera nhasi kuri musi wechina chivabvu 21 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 47 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huvandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvinezvi kunana Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama, nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kutsikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavhairas ndeyekuti vari kurangana ivo.
Mitemo inonzi iri kuda kudzidzwa nehurumende munguva yelockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru, nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi munomucheke dhiri muchitozvati panhingi pane munhu akabva jona, asi havasi kumuindisa kuti aende kukwara ndai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Ikozvino chigwere chadova muno mumasingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera, nekuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo, sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupindamo vanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pa47 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere chine zuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo, mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kuMidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 17 uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika 300 uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru 32 562 kana kuti 32,862. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika 529,932 kana kuti 5,027,732. Kuchituo vafa vasvika pazviuru 320 nezvisere nemazana 430 kana kuti 328,730. Vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika 12,000,000 kana kuti vadarika 12.6 million. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nechidimbu kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika zviuru 63 kana kuti 93,000. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine urongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kutyirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika. Mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba, izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaguhu.
Hongu jonga, ini ndinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus, ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi, even kunana Harare Central Police Station, varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kubviswa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kaava maguhu, tiri kunzwa kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ya ningati nini 94% informal economy. Kunyange vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher, vakaita semanesi, ungaupenzi kuti minista kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kutambira ari less than $100 pamwedzi, vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho. Vamwe vairaramawo nekumbobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa muno. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakawanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muzimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwamutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu remasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kuSouth Africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D tichitoziva kuti panhingi pane munhu wakabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kuquarantine kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugo ambogona kumboenda kuquarantine uko kuti chazi.
vatafadza maombera awa anogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuenda kunzvimbo dzekwarandani kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma
utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini ini kutaura kuno kwandotoita tioti nehama yedu yakatobva kusouth africa yakatodzoka pati iko zvino ari kwarandaini ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu vari kuwaniswa nedzimwe hama dzavo I think zvichakonzeresa kuti isu tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumuna waona asina kudzoka asina kwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kwarandaini madhezi mashoma shoma ini zvinopfuura
vachiburitsa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa
saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekuquarantine center imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende ando atestiwe kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei fonai pa2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga unge ari panext door taurai aende kutestwa izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita sei wavo
sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown
takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba
vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wekomiti yetask force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kurwisa chirwere ichi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika vaniki mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe masvingo teachers college iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye masvingo polytechnic iyo ine vanhu zana negumi ndakamirira studio 7 ndiri mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyuto kukomisheni yezimbabwe human rights commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu emdc inotungamirwa navanelson chamisa masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti women's academy for leadership and political excellence we lead trust economic justice for women zimbabwe Female Prisoners Support Trust pamwe nere imba mukadzi masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutotywa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutotywa kwemadzimai aya Nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu nemusi wechitatu svondo rapera dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth League muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurungi wemisangano yevechidiki muzvare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti vashaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika, vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato reZANU-PF vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi Matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva Mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzana chiremba ndopavakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure mukuru wevarayiridzi vekumaruwa vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombe Yarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Joana Mamombe naCecilia Chimbirina Netsai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanhu kubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoradza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova Mugwadi, nyaya yekuti motokari yaidrivewa na Honorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa paroadblock Warren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka kustation kwavo iye munhu achitsvakwa? Haaso kuziva kwandinoita zvangu. Mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kungokudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavayoleta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara mudzimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa Mavhinga haana chaanotikatyamadzika kana kutivhundutsa isu nekuti ivo tinovaziva vari umwe muvanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vaMugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona, but tsaona yakasangana nayo iyi koita ureika munguwa yayo tsaona yakaitika mu old dispensation. Saka ima mutori mhosva dzakaitirwa munguva yeutongi hwavamugabe moya modzitsveta patebhuru yavamunangagwa. Aiwa, tingashandi tichidarozvo.
Vamavhinga, pindurai tinzwe, tingakumire iripo.
Hakuna masangano ari kurwisa Zimbabwe. Kwese uku kungovhunduka pasina vamugwadi nevamwe vavakuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasi kupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano United Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa? Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe nekudaro ongororo iyi yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekunana United Nations ingasadhakiri munowana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinotokunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutendi wechiIslam muchegutu vaidi chiutila vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuafektwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi Sheikh Balila Madi.
During this corona situation, kurutonakidza because we are experiencing calmness because hakuna, you know, too much hard work, you know, too much here and there, anomaso takangogara mudzimba tichiverenga Korani, Korani yedu, tichive tichiita maprayers, ma extra prayers and praying.
Vamadzi vanoti chirwere checovid-19 hachisi kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachisungirwa kudya zuva risati rabuda mudzimba dzavo uye vanofanirwa kuzodya zuva ranyura mudzimba dzavo zvakare.
Kudya tiri kudya hapana zvokanganisa necorona. Vari kumwa and like all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there to shimwa kati chita se. Saka tinungu jira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and so on.
Mumwe mutende wechi Islam, vabinaya Ibrahim, vanoti mutende anenge atadza kutsanya nekuda kwe utano unenge usina kumira zvakanaka, ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura, chero achizvita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Pakanakira mutsanyo wedu kuti humanikidzwe zvausingakwanisi kuita panguva iyoyo unozozviita kana wagona.
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvikane zvakanyanya nenyaya yechirwere ichi vachiti zvakatonyorwa kare muKoran mugwaro raBukhari kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asi nekukura kuri kuita chitendero ichi, icho chinonzi chine vanhu vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuti timonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zveshuwa ngatishinge yana mai nomunamato tinamata nokuti isu anamai tisu tunotoita take care. Kwata sezvezvi zvana baba chavo nyaya dzavo ndidzokungotaura zveforge kuti dei forge yavhurwa dei doro ravhurwa. Haatombofungi kana kuti mwana anodai kudya vana vari kumusha haana kana basi nazvo zvaanofunga ndezveforge nedoro. Saka isu sezvo tisu takadzitakura idzi 9 months ka tisinozova kurwadziwa kwazvo. Saka ngatirambe takashinga tichishingisana nevamwe nekuti mazuva ano hatichasi kuenda kudzishondo kundoungana nevamwe. Saka ngatishinge tichingobatsirana pamasocial media ipapa tichinamata pamwe chechisimbisana. Ukatarisa vamwe ana mai ndiye mai ndiye baba. Saka zvinhu zvine zvichirema izvozvozvo kuti munhu unotozopesera atova neBP. Depression ine yatova mari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndaane 2 months ndisingaindi kundoshanda kwacho endauzivi futi kuti kundoshanda kwacho tichaenda rini. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa unova kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisanawo nevamwe kuti izvoni haiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori hwani manje pfungwa dzine dzakudzobva dzakubata. Saka ngatinamatei vanhu vaMwari tichishingisanei nevamwe muWhatsApp momu mumasocial media tichishingisana kuti hakuna singaperi. Mwari vachatikundisa tichakunda chete nokuda kwezita rake chairo neropa rake rakadeuka tichasvika. Tinozvitenda naizvozvo mukati meinonguva.
Masikura sei ndimwandira paCape Town. PaCape Town hapanasi pari nani chaizvo zviri nani tiri mumudzimba hakuzi kufamba kwacho hakufambi kunyambo totopinda mutauni road macho makangozara mapurisa vanenge vachitokubvunza permit. Kana uchida kuenda kubasa kana uchienda kubasa utione permit yacho saka hapana kutosora timo mudzimba umwe hapana kutotamba. Tuite sei tinozopuwa ndechekuteka uchidawo kuti unotengawo muriwo kosi mashopu acho ari mumarokesheni aya muroro kunetsa chaizvo. Saka ungotoende utaoni kwacho tinotsvage muriwo kusangana nepolisi tichikudzorera kumba mawani chaiwo tongopona nemikaka. Tuchanotenga nyama nyama yacho unowana usina kata hati kuchengetwa zvinhu naMwari tichiraiti chaizvo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esipamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelele ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu yezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18 kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili. Yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwene le-COVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Nguthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201. Labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha. Okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayi Shangane kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibi asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umunisipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu leLower Ncema njengoba lingasela manzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye neviki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esipamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelele ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week. Lapho senzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike in next rain season. So esikucela ukuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya, njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lowancema sigcine ulisebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalotshwana. Lokhu kutsho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Inyankuni bese siba lomtshabezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam damu lakobulawayo esingalisebenzisiyo, lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona, njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye sikunanzelelayo, amanye amanzi esingawasebenzisa lawa ayi-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi as part of manufacturing, so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoma ngitshilo, asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sithe sisayenza i-study esingathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi ekhangele akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ekuyenza i-research is through i-AFDB, i-project esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo, unkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi nokuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu, sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathini thini. Ngoba ungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho. Ngesikhathi abanye besithi bona balamanzi, indawo zakhona ziyabe zingela amanzi.
Usiba lukhulwa kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu, njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe, uNkosazana Stabile Dewa, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lingadi yezikhalazo le kula makomishini omathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele kubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya ludabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi bawuphezu kwalokhu okwabehlelayo babotshwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba
provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission. Unkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union R2s umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe u-Robson Chere bamabductor bamchaya e-Acturas.
Umdzitirwa uveze njalo kuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. Unkosazana Mo Blessing Nyambara.
Bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Ose waxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi umnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Ngaze sikhuluma ngobubi asikhulumeni ngobubi kuthi le into enje imbi sikhulume ngaso sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi, umuzi ngumama trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kunkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokhelo semthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa onkosazana Rita Nyampinga, uStabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edalele parlamente uJoana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lowesifazane asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe lezano PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithani Chirodza modaba lolu.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, kwayofakwa umthetho okuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli weParliament weHarare West uJohana Mamombe, uSicilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluza kakhulu amankazana lawa, behlukuluza labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulobandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele kwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezano phela. Ye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezano phela. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu bakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithani Chirodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengajengiseli, ngimbona nganto mina uyabe isiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali ala ma-economy asebenza kakuhle, o-Melika, o-Britain, o-Russia. Kangela ubona ubana abantu bafa njengempukani njani, ngenxa ukuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala ke kathesi ngama-high rates e-infection, sokubonakala kathesi ngama-high rates abantu abafayo. Pho thina laba njengoba nje izinto zingakabi kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ngukuvula. Sisithi ngenxa ukuthi i-MDC ifuna ukujengisela, ngumbhedo lo yikuhlanya sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapholisa lamasosha alocuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi-hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown?
umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023 ngakho ke indaba yokudla umuntu ezani PF sibilo pheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitshe abanye abantu thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sokubuye u-2023 ngakho ke amalunga wonke ezani PF bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngale asame siyokhankasa singancitshe abantu ukudla singabandlula abantu njalo wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president wezanu PF kuphela ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala so angiboni kuna ukhona umuntu wezanu PF silopheleleyo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla ngaphandle nje ngokuthi una ndabona vele emulini lemuli ihlanya akawuyisweli njengoba nje umfundisi wamsweli emulini ihule lalawo lisweli futhi emulini umthakathi futhi kaswelakale emulini so kuyatholakala konokwana kodwa ke izanu PF nasinqimo sayo utona akufide wonke umuntu indlala kayikhethi indlala kayikwazi ikhadi lemhlangano indlala ngena anyway
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF lapho ke limuzwe ekhuluma iqongweni lo Chris Kande we Studio 7 ekubulawayo. Ele Botswana selifike ecineni kohlelo layo lo lockdown ukuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo isilukhuni kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kwele Botswana. Intatheli ye Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Uhlelo lwe-lockdown kwele Botswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bajabulisiwe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi ikakhulu abaphila ngemisetshenzanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaburoni uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile enengi.
Kade kungasaphumeni. Kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kule Botswana.
Ungakhangela abantu abanengi been affected by lockdown. Inamba yabantu abane coronavirus kwele Botswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abanengi abakithi baphila ngama-peace jobs kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kwele Botswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kule Botswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kwele Botswana okungekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma borders kulamasocha indawo yonke. Lokho kuza kwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kule Botswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. Ele Botswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Kesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka Studio 7 enkundleni zokuxhumana eze social media.
Likhumbule ukuthili lakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela owakho umlayezelo khona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sizwa kuthwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo, lesikolo siqakathekile, kodwa bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando, sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi ube mnengi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi, siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezi ukuthiwa ziyavulwa. Umqando lo uJune edlule kuthi ngale kwakhona ke bese sokuvulwa, ngoba kungavulwa kathesi sibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngisePlumtree.
Salubona ndivalaleli fika Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa izikolo zizafanela zivulwe. Yebo, ye vele zona zizafanela zivulwe sibili izikolo, kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivulwe noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenxanye ikhangele mina. Ngoba siwa singathi thina sizalalela, yebo ye uhulumeni uzokutsho akutshoyo, kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa. Abantu abangena phakathi laphana bachekwe abantwana bonke ukuthi baright, abana mkhuhlane. Ngoba niyabona le nani leli loku likhuphuka. Niyabonga, ukhuluma ngesikoti libona endaweni yasekwene Plumtree.
Ya, mnegama lami ngukosikona Kuphe. Ye, ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyarapi Homestead ekhez emaphisa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha. Nze Ramutswa lapha, nsebenzele Ramutswa la. Ye, hayi, siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi, wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashesha corona la uphele. Hayi, besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla nezindlala. Lalo ungahluthwa isithebo kodwa isithwalo lazo ubhetha kungcono. Ye, izinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha, kumbe kahle kube bed west kulalo kade kukhona. Hayi, ngiyabonga.
Umupita ngobhita seJosepha. Nazelela lapha i-corona le, kanye abantu abarelaxa kakhulu man emngcwabeni lapha. Sebavala sokuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba ke ngabantu abasithumezele imlayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi uba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwaba ngamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.